Umwe wevakavhiringidzwa hutano hwavo ndimuzvare Tabith Bobo, avo vanogara kuRutendo Township muKwekwe. Muzvare Bobo vakaoma mutezo vari pabasa kuNamibia vakatozodzoka kumusha makore maviri apfuura vari parute. Muzvare Bobo anoti stroke yakaita zvokuvanyangira nokuti havana kumbofungidzira kuti kutemwa kwavakaitwa nemusoro kwemazuva maviri ndiwo waiva munongedzo wechirwere ichi.
Chirwere chinongonyangira usingafungiri, asi iye zvino chatonyanya endi nemhaka yekuti hatinyanyisi kuongororwa chinongokubata usingafungiri. Inini zvandakaita ndezvekuti ndakangotemwa nemusoro, ndakaswera temwa nemusoro wainditemera kure kure, saka ndaangozvitora sekunge musoro usina basa. Ndobva ndangotsvagawo painkiller kubva ndano, nekupisa kwakwaita ndakangofungidza kuti kudai izuva, ndobva ndanwa zama kunwa mvura yakawanda. Vandarara sasina kubatsira. Chifumi chacho ndakamuka mukamusoro kaya karipo futi kachirovera kure kure. Saka ndakazongoti ndiri bhizi kuita mabasa, ndakangonzwa miviri wangu kuneta pera simba ndobva ndatodonha. The next thing ndakazongoona ndapasi, handichakwanisi kuti ndifambise rutivi rwangu rweruboshwe. Ndakazama kuti ndisimudze ruoko rwangu rwekwaleft zvikaramba, gumbo rekulefti zvikaramba. Saka ndakazokurumidza hangu kuwana rubatsiro pandaendeswa kuchipatara. Ndipo pandakabva ndaitwa matest maX-ray, ndipo pandakaonekwa kunzi ndanda stroke ndikaafektika left side wrist.
Muzvare Bobo vanoti dambudziko guru ravakasangana naro vadzoka kumusha nderekushaya mari yekuAmerica yekuti vanoona nyanzvi dzeutano dzinonzi mafizotherapist ayo anokwanisa kubatsira kufambisa mitezo yemunhu.
Dambudziko randakanyanyisa kuita inyaya yefiziyo. Mafiziyo ari kudhura. Chimwe chinonyanyisa ndechekuti nekwatinenge tichigara nekune zvipatara zvedu, kuti uchiwana motikari ngakutakure pese paunoda kuenda kufiziyo, mota dzinenge dzichidhura, mari dzinochajiwa dzacho nedzakawandisa. Saka zvinobva zvarema apa, nekuti vanenge vachikudzidzisai zvekuita, ungopesera ungodai rega tingozviitira kumba. Ndakambozviita tikaona ndakutokwanisa kufamba mbichana zvazvaanani, ndaenda kufamba necrash. Saka fiziyo inotinetsei, zvipatara zvedu zvinenge zviri kure nekumisha yedu kwatinogara, kumarokesheni kwatiri nekutaundi kunenge kuine maningi mazvipatara, panotoda motikari. Saka kuti uzowana motikari inokutakura ichikuendesa, chero ukati haiyekombi, dzimwe nguva taimbozama kuaya kombi iyoyo yainditorera pamba. Zvaa zvakangorema, nekuti vekombi vavo vanototorawo advantage yekuti muri kunida help, vanotokubhadharisai zvakanyanya. Saka vanhu vanongozongopedzisira vaona kuti ndakuremedza vanhu, kuti iwo hausi kusenza apa, uri kuda kumafiziyo iyayo ari kudhura futi. Saka zvinobva zvarema, ndakazongopedzisira ndangozviregedza. Ndozvandakaenda through.
Mumwe mudzimai akasanganawo nedambudziko iri ndiamai Anastasia Mukuze vanogara kuVainona. Amai Mukuze vanoti vakavhiringidzwawo utano mugore ra2015 mushure mekunge vatemwawo nemusoro, asi vakaita rombo rakanaka rokubatsirwa nenyanzvi dzakasiyana-siyana kusvikira vave kukwanisa kufamba nemadondoro.
Ndakaita stroke mugore ra2015. Stroke iyi zvakaitika ndakangotanga kunzwa kunge ndiri kuzwa, ndaingonzwa kunge musoro for kwemazuva maviri. Zuva randakazoenda kubasa ndakatoudza vanhu kumba kuti inini handisi kukwanisa kuti ndiinde nemota ndokumbirawo kuperekedzwa. Ndobva ndaperekedzwa ndichisvika kubasa, ndakasvikonzi kune musangano wekuseni wataita kuseni kukakoka. Tichiita musangano uyawe ndaingozwa kunge kuneta, kurwara chaiko hapana chandainzwa chairwadza, asi ndainzwa kunenge kuneta. Ndobva ndakati tapedza kutaura nevandaitaura navo, ndobva ndati ndisumuke kuti ndidzokere kuhofisi kwangu ndichibva ndado. Handina chandakakwanisa kunzwa, handina chandakakwanisa kana kuita kana kutaura. Pandakazotanga kuda kunzwa, ndakanzwa kunge ndiunzira manhu kure kure. Ipapo ndakanga ndatove muambulensi.
Nyanzvi yeutano inoona nezvekufamba kwemitezo, Dr. Helkias Mbiru Mapimidze, vanoti zvakakosha kuti munhu wese anenge aita stroke abatsirwe nokukurumidza, nokuti akanonokerwa anogona kutoremara zvachose. Dr. Mapimidze vanoti vakadzi ndivo vanonyanya kukurumidza kupora kudarika varume.
Takaona ndechekuti vanhukadzi vanopora kudarika vanhurume. Honzereyo yacho hapana anonyatsoziva, asi vamwe vanoti vanhukadzi vanhu vajaira kuchengeta vamwe vanhu, saka vanoda kuti vapore kuti vadzokere kunochengeta vanhu. Asi vanhurume vanofarira zvekuchengetwa, saka vakaita stroke havadi kupora, vanenge vachitoda zvekuchengetwa. Asi dzawe dzimwe nyaya ndingataura zvakawanda nezve rehabilitation asi zvikuru ndezvizvi rehabilitation yakakosha zvachose and inofanirwa kutanga munhu achangoita stroke ukazvinonokera rehab hainyatsobatsiri pane munhu akatanga rehab nekukurumino uyezve munhu akashaya rehabilitation medziro yake haina kunaka iye pachake anotambura nekuti stroke inoremadza uyezve hama nemhuri dzake dzinenge dzaane mutoro wekuchengeta chirema rehab yakakosha.
Dr. Mapinidze vakatsanangura zvinoitwa kana murapwi ave kushandwa nekurapwa nenyanzvi dzinoshanda nevanhu vakaoma mitezo yavo.
Physiotherapy inogadzira mafambiro maitiro acho ndo anonzi rehabilitation nechirungu. Rehabilitation inogadzira zvakaita sekuti munhu anomuka sei pambedha, anosimuka sei pachigaro, anofamba sei, magizero, mapfekero, zvese zvekuti munhu azvifambire nekuzvichengeta pachake kana kuti nezvibatsiro zvakaita semichina kana tsvimbo. Saka medziro yerehabilitation inosiyana munhu nemunhu, pamurwere nemurwere. Ukaita stroke wakura zvinonetsa kuti upore tichikuenzanisa nemunhu akaita stroke ari pwere. Pwere dzinopora zvakanyanya kunaka pane vatikurei.
Imwe nyanzvi yezveutano Dr. Joseph Tripanyanga vanoti vanhu vese vanofanira kugara vachivhenekwa kuzvipatara kuti vaongororwe mamiriro akaita utano hwavo uye vari pamushonga vamwe mishonga iyi semaudzirwo avanenge vaitwa naana chiremba.
Kazhinji tinoona munhu anoita dambudziko rekutaura nekuti kuleft side yebrain ndokune nzvimbo inodhila nespeech inonzi Broca's area number 44. Kana kwaita stroke ikoko munhu anenge asichagona kutaura, asi stroke yaitikira kuright side munhu anoramba achikwanisa kutaura. Saka kutaura kunodhipenda nekuti stroke yaitikira kuside rip. Saka tinokurudzira kuti vanhu vane mapiritsi avo eBP kana vabatwa BP, vane mapiritsi avo eshuga kana vabatwa shuga kana kuri zvibaya vachizvibaya zvinominimiza machances ekuti vanhu vaite mastroke. Tinokurudzirawo zvakare kuti vanhu vadye chikafu chine mafuta mashoma kuti tinoona kuti mastroke anokonzerwa nekuti cholesterol inenge yawandisa mubhodhi. Tinokurudzira kuti aiite 1 kukurumidza kuenda kuchipatara. Akaenda kuchipatara toona chii chakonzeresa stroke, kana iri shuga kana iri BP yomanejwa. Shuga yaya kana ikakondroleka, BP yaya ikakondroleka, then stroke yaya inenge yananiwo, hauchaita mastroke. Tinoona mumwe munhu anoita stroke nhasi ononokerwa mangwana, anoswera mangwana aita imwe stroke zvakare. Saka tikakontrola izvi then takuona kuti hauchaita imwe stroke zvakare.
Dr. Chiripanyanga vanoti vane mitezo yakakuvara vanokwanisa kutadza kutaura nokuti miromo yavo inenge yaenda parutivi zvokuti vanenge vave kutozodzidziswa kutaura sezvinoitwa vana vadiki vachibatsirwa nemaspeech therapist. Ongororo yakaitwa namuzvinafundo Andrew Matenga muna 2012 na2013 yakaratidzawo kuti vezera rechidiki vari kubatwawo nedenda iri. Profesa Matenga vanoti mari yokurapa vanhu vakaoma mitezo yakawandisa nokuti zvipatara zvehurumende hazvina zvekushandisa zvakakwana zvinozopa kuti vanhu vashandise zvipatara zvisiri zvehurumende izvo zvinodhura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.